Madzimai aya achabatsirwa neparinyatswa Group of Hospitals yakabatana nechipatara chekuChina chinonzi Hunan Provincial Maternal and Child Health Hospital. Pashanyirwa chipatara cheparinyatswa nhasi neStudio 7, madzimai anga ari mubishi rekunyoresa kuti vazoongororwa. Madzimai akatanga kunyoresa musi wa10 ndira uye anofanirwa kunge anyoresa musi wa27 ndira usati wapera. Madzimai aya achanga achiongororwa nenzira ichai kuongorora gomarara remuromo wechibereko inonzi Human Papillomavirus Screening kana kuti High Risk Test. Mukoti mukuru kukurinika yeziyaki papa renyatwa amai Bernadette Mandaza vati nzira iyi inobata zviratidzo zvegomarara rechibereko zvakanyanya kudarika dzimwe nzira dzanga dziri kushandiswa. Amai Mandaza vati donzvo ravo nderekubatsira madzimai kuti vakurumidze kutariswa zviratidzo zvegomarara rechibereko kuti varapwe gomarara risati radzika midzi.
Tichishandisa test inonzi Human Papillomavirus Screening kana kuti High Risk Test tinenge tichitarisa vhairasi rinokonzeresa kenza pamuromo wechibereko kuti haripo here, kana riripo then tobata rirapa.
Amai Mandaza vati aka kanenge kari kekutanga chipatara cheparinyatswa chichishandisa nzira iyi. Amai Mandaza vati kusvika pari zvino nzira iyi yange isiko kuzvipatara zvehurumende uye vakati kuzvipatara zvisiri zvehurumende nzira iyi inoda mari iri pakati pemadhora 60 kusvika kumadhora 90.
Kana tatitaia yange ichingopiwa kuaiea so yange iri kuita kuma yechingakafiiaiiaaa.
Mumwe wemadzimai anga auya kuzonyoresa amai Mesi Mondoga vatenda zvikuru chirongwa chekuongororwa pachena.
Chandisunda kuti ndiuye kuzoongororwa macases andanzwa evanhu vafanekenzi awandisa, so ndafunga kuti I think zviri waisa kuti ndigare ndangoziwa kuti inini zvakamira sei, andati kuti ndozotwa mundatangaurwara ndozoda kunzwisisa kuti chii chiri kuitika.
Mumwe anga achinyoresa kuzoongororwa ndeamai Bianga Ngulube. Amai Ngulube vanoti vakashayikirwa naamai vavo nekuda kwegomarara rechibereko vakati vauya kuzoongororwa kuitira kuti kana paine zviratidzo zvegomarara varapwe nguva ichipo, sezvo vachiziva kuti kuzorapwa gomarara radzika midzi kunoda mari yakawanda zvikuru.
Tezvisiti tikakumbidza kutestwa zvinotisevha zvakawanda, its expensive, matreatments acho nezvese, saka the earlier yaunotestwa zvinokurerukira. Aiwa, zvakanaka zvikuru nekuti vamwe vedu nevamwe hava afodi.
Vari kutungamirira chirongwa ichi Dr Ndabaning Simango vati chipatara chekuChina ichi chakavabatsira nemushina wokuongorora vakati kunyange panopera chirongwa ichi chipatara chiri kuzosara nemishina yavawana iyi. Chipatara cheparinyatswa chambenge chichiongorora gomarara remuromo wechibereko nenzira yepap smear nevhiak. Vanhukadzi vanoshandisa nzira idzi vanofanirwa kuongororwa panopera makore matatu. Asi nenzira yeHPV madzimai anozoongororwa mushure memakore mashanu. Chipatara ichi chiri kukurudzirawo kuti madzimai ari pakati pemakore 25 ne 65 vazonyoresa kuongororwa kuti vawane rubatsiro pachine nguva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.